Vachitaura pakupera kwerwendo rwavo rwemazuva matatu muunyu remashonal and west, vachamisa vachi zvinorwadza, zvinoshungurudza uye zvinopisa tsitsi kuti vamunangagwa vanoti mabasa eumhondi avari kusangana nawo apo vari kupinda muvanhu haasi echokwadi. Vachamisa vati vari kumira nemashoko avo ekuti motokari yavo yakapfurwa nepfuti vachiti havana chikonzero chekunyepa.
Zvinopisa tsitsi, zvinorwadza, zvinoshungurudza kuti munangagwa akamira ako, unomira ari munhu mukuru, obva ataurira nyika, otaurira vanomutsigira kuti mabasa erima, mabasa emhirizhonga, mabasa ekuda kuponda akapotsana nesu tiri kuzviitira pachedu. Tingapenga here? Tingarwara zvakadaro here? TisaZANUPF tonoisa matombo mumigwagwa nokupisa matanda mumigwagwa, takamisa chamisa. TisaZANUPF inonoburitsa pfuti ichibhloka marodzi edu nemotokari. TisaZANUPF inobudisa mukwende wepfuti kuridza pfuti kuda kuparadza munhu ari kuzvifambira. Ngavakure, ngavanyare vamwe, ngavazvininipise. Kuna Mwari kudenga uko.
Vachamisa vati chinoshamisa ndechekuti vamunangagwa vari kuti manyepo asi mapurisa asati apedza ongororo yezvakaitika.
Mapurisa hatisati ambozva kuti pavakabhoya chibvunza zvokupapanze havatoti apedza kana kuti mainvestigation. Iye akutoti kwanzi ezvenhema akaudzwa nani? Akamudza ndiye ani akamudza?
Vachamisa vati vamunangagwa vangadai varega mapurisa apedza ongororo yavo vachiti mashoko avo achaita kuti mapurisa anoziva chokwadi chakaitika atye kuburitsa pachena zvakaitika.
But mapurisa anga ari pachona zvaiitika. Wakuva ripoti yache. Takapa ripoti, vana maikora vakapa ripoti yekuti takavharidzirwa nemunhu wezana asati asungwa. Ivo vakumhanya kutoudza nyika kuti aiwa vari kutambawo.
Vamunangagwa vakaudza nhengo dzebato ravo dzepolitibhiro nechitatu kuti vasiyane nevamwe vanhu vanoda kushamisira nekuda kuonererwa nemasangano makuru epasi rose mashoko anoonekwa nevakawanda sevaireva vachamisa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezanupf vamike bima, avo vanzi vari kubhindura kumusangano webato ravo wepagore sezvo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Munzvimbo dzashanya vachamisa nhasi mumatunhu ezvimba cheGutu neMhondoro, misangano yavo yafamba zvakanaka asi pamboita mhirizhonga pamurombedzi nemucheGutu. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Ziva vati varwiswa mucheGutu asi vaenderera mberi nemusangano wavo.
Zama youth nevanhu vemabhemba ekumaatm vanga vatorwa vanhu vatabhaka kombi nedu but vazovarelisa masikati vazoenda patati nemiting yedu nevanhu vataifanira kusangana navo tobva vanohaya vanhu vemabhemba kuti vauye vavhiringe musangano wedu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti mhirizhonga iri kuitika ndeyenguva shoma sezvo vachitikana nguva yesarudzo yakwana vamunangagwa vachamisa mhirizhonga sezvo vanenge votyira kuti zvinobuda musarudzo zvinozopikiswa.
Zvomaonerangu inini kana takusvika panguva yesarudzo, munangagwa vachada kuti vangotawo prezenta kuti chimiro chenyika yakatsika mapato anopikisa achipfuurwa kuti zvaanoita. Ndifunge kuti zvichange zviyaramba zvakaita sezvakaita ino puresha yaanayo iko zvino nebezeki havazobvumiriri zvakadaro zviitike. Zvingatongokanganisa chimiro chake kana achiti achahwina, nokuti akarega kudaro kana kuhwina kwake kungaindirwa matare, nokuti vanenge vakuti sarudzo mamiriro esarudzo angasina kumira zvakanaka.
Vachamisa vapeta rwendo rwavo mudunhu remashonal and west nhasi. Zvichakadaro, MDC Alliance inoti yanyorera United Nations gwaro renyunyuto ichiti haina kufara nemaitirwo akaitwa basa nenhumwe yeUnited Nations amai Alena Johan avo vasina kuita musangano nebato iri apo vanga vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.